Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndati ngavapiwe mareports ese zvese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa senyaya chikadhirika chinicho. Chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira.
Gakava pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo.
Ndatinda wanawo mukana wekuti ndiende kunoona vasimaingama mazogera vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura kana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rekuchikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo bhiri rekuwandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita kupesana kukuru pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha kumuguta iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni pamwe nevamwe vagari vemuBulawayo vabuda mumusangano wange wakadeedzwa negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZimbabwe Power Company ZPC hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi emarasha muBulawayo. ZPC inoti iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi, uye ichitiwo inoda kunatsurudza zvimwe zvivakwa zvina zviripo pamwe nekuvandudza magetsi anobva pazvivakwa izvi. Asi vamuguni vaudza Studio 7 kuti pane makakatano ari mumatare edzimhosva pamusoro pegwenya remagetsi iri. Vatiwo hakuzi kuti havadi kuti muguta muve nebudiriro, asi kuti chimwe chavanoshora ndechekuti kanzuro haina kumbobvira yaudzwa nezveurongwa uhu.
Chirikuitika nechokuti tikati vakaba nokuti vakachinja matarotidzi tisingazivi. Saka ndo zvirikoti kuti ngatidzoserwe ownership yedu yepower station. Hatisi kuti magetsi hatisi kuda kutawe zero. Chatora nechokuti ivo pachavo vari kuti mupongoro iyoyi kana kuti at power station iyoyi yapfuura makore anofanira kurarama. Asi tikuti tine nzvimbo kana land kwatikwanisa kuvapa kuti vavake power station itsva.
Maguta eBulawayo neHarare aive nemagwenya awo emagetsi, asi magwenya aya akazonzi aendeswe kukambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA. Vamwe vagari vataurawo neStudio 7 vati havadi kuti zvivakwa izvi zvidhiriswe sezvo vachizvikoshesa sezvinhu zvinobatsira kupa nhoroondo yeguta reBulawayo. Mumwe wevagari ava ndiamai Evelyn Takawira.
Tiri kuzvinzwa zviri kutaurwa neveZESA, asi ZESA haina layout kuti ibvise zvinhu izvi zvavakaona zviriko. Ivo vakana vari pano marocha anofangwa kuteerera zvinotaurwa nesu isusu varidzi venzvimbo. Chakaitisa kudaro kuti kona sisashanda chii? Ivo ndivo vakazviita kuti zvichashanda nenyaya kuti vane kuda kuti vaputse zvinhu zvavakaona zviriko.
Mumwe mugari vatarisai manhanise vati pane kuti zvidhiriswe zvivakwa zviviri izvi zvinogona kunatsurudzwa zvoshandiswa kukwezva vashanyi sezvinoitika kuzvivakwa zvimwe zvakadaro zviri muSoweto kuSouth Africa. Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivakwa mukambani yeZPC Vafani Mavondo vaudza musangano uyu kuti zvazvigoneki nekuti zvivakwa zvepagwenyare magetsi remubulawayo zvichiri kushandiswa kugaya magetsi uye hazvigoni kuti panzvimbo pakadaro pave panoshanyirwa neveruzhinji. Mumwe mugari va Victor Chinembiri vati hurumende ine nhoroondo yekusaita kana kupedza zvirongwa zvainenge yavimbisa, saka nekudaro havadiwo kuti zvivakwa izvi zviputswe.
Takaona government maprojects ayo ese hapana projects yavanotaura inobudirira. That's the first thing. If you look at the issue of NAST yavane makore mangani vachiti we are going to complete it, toenda pangai road and yaane makore mangani vozowana nhasi mari kudestroya these buildings vagodzivaka after how long? We want development but we want reality to take place. And how many projects that owners zinonzi mariri po USP?
Asi vachasi vaudza vagari kuti vange vauya kuzoita musangano uyu mushure mekunzwa mumapepa nhau nezvekusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZPC pazvivakwa izvi, vachiti shuviro yavo ndeyekuti pave nekuwirirana panyaya iyi. Vachasi vabvuma kuti kambani yeZPC yakakanganisa pakusazivisa vagari zvizere pamusoro peurongwa uhu. Vabvuma kustudio 7 kuti zvange zviri pachena kuti vagari havazi kufara, asi vati chikonzero chikuru change chiri chekuti vange vasina ruzivo rwakakwana pamusoro peurongwa hweZPC. Vati vanovimba kuti vagari vachawirirana neurongwa uhu.
Vataura maonero avo vanga vasina information. Ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zvesaishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya, tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Chikadhirika chinicho, chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi.
Gwenyare magetsi emarasha remubulawayo rakavakwa pakati pemakore a1947 na1957. Mutemo wezvivakwa zvemagwenya unoti zvivakwa zvemagwenya emagetsi emhando iyi zvinokwanisa kushanda kwemakore makumi matatu zvisati zvanhadzurudzwa. Gwenya iri rakambonhadzurudzwa muna 2015. Pari zvino rinokwanisa kugaya magetsi anosvika ku30 megawatts pazuva, uye ZPC inoti ine hurongwa hwekuti huwandu uhu huvandudzwe kusvika pa90 megawatts. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri Last Mahenga Hama natungamira emadzokere. Vaviri ava vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Vachamisa vanoti vamboita dambudziko rekurambidzwa kupinda mujeri iri kwenguva yakati kuti kusvika vachengetedzi vepajeri iri vachiti vanga vachida kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Vachamisa vanoti vazokwanisa kuonana nevarume vaviri ava pamwe nevamwe vasungwa, kunyange hazvo vachiti vashushikana zvikuru kuti vabva vasina kuzokwanisawo kuona mumwe musungwa Robert Martin Gumbura uyo ari kupikawo pajeri iri. Vanoti vasungwa vachema-chema zvikuru nenyaya dzechikafu, kushayikwa kwemvura pamwe nemagariro ekuita sembeva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services panyaya iyi. Ngatinzwei vachamisa vachitsanangura.
Nhasi ndawanawo mukana wekuti ndiende kunoona Last Mahenga Hama namadzokera vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura, vana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana. Tamboita dambudziko pano neapapo mukupinda. Tinova zvavanetsa kuti voita sei, ndambotorwa kwenguva yakati rebei. Zvinoita kumatua wasindakamira ipapo vachimbobvunza vakuru vavo, asi ndazopinda zvangu kunoona vakomanavo.
Saka mavaona vari sei vasungwa avo?
Ndavaona, munongoziva mujere hakusikumba kwakoka, uye mujere hamusi mukereke. Asi unonyatsoona kuti vari mujere zvavo, asi jere ndo rinotova mukati mavo. Saka vari kufara, asi vanongovawo nechido chekudei nyika yanaka. Ndaona kuti mustokisi imomo vazhinji varimo vane nhunha dzakawanda zvokuti jere riri kunzi renge raakutsemuka. Saka vari kutyira upenyu hwavo kuti rinogona kupotera kutozongowira. sezvo riri kuonekwa rine muti uripo vandiudza zvimashoko ekuti mvura ishoma vanokwana kuita 2500 muchitokisi imomo asi mvura inongouya per day i10,000 liters kureva kuti mumwe nomumwe anogona kuwana 4 liters yokunwa yekugeza nekuita zvipo zvakasiyana siyana pazuva inova mvura shoma kwazvo chikafu chine chiri chishoma sezvo muchinzwa uwandu hurimo saka ndozvandinga ndodzimwe nhunha dzavanga vachitaura
mune vamwewo vasungwa here vamakwanisawo kutaurawo nawo kunze kwevaviri ava
kana tapindamo ka vese vanenge vachikwanisa kungoona unongoona kuti vese vanenge vane mufaro zviso zvichijeka nekungoti tapinda imomo isuwo kamunoziva tine mamwe mabasa eufundisi ekubata basa ramwari saka tatora mukana kuteera zviya zvinotaurwa kuna Jacobo kuti aiwa munofanira kugara muchishanyirana saka ndozvataita ipapo tikati ngatizadzisei shoko tanamata zvakanaka nanavamaenge hama nevamwe vanga varimo andazoona anonoka kuya ndina kuona ndevagumbura mwe wangu wabva wakagumbuka zvikuru ndaida kusangana nawo asi kungoti wongo yandandinayo yanga iri shoma sezvo ndandine zvimwe zvikamu zvandandichita kuti ndinge ndichimhanyira zvemusangano
tichionawo zvichemo zvamapihwawo nevasungwa izvi mune matanha amuchatorawo here yekuti zvisvikewo kune vari kufambisa mabasa kumajeri kuti vagadzirisewo
so kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana isu hatigoni kungosiya nyaya iyi yakangodaro tichiti ichagadzirwa nechanza chezanupf isu tiri kutoda kuti nyika inake kunyanya nyanya zvinhu zvakaita sematorongo edu torongo haifani kuva musha unonyadzisa kana kuti vanhu vaende kunoshungurudzwa tiroda kuti nyaya idzodzi dzokuti vanhu vanogara mumatorongo vasina mhosva dzavakapara inyaya toda kutogadzirisa iyo tine kwatinowanawo masimba kuparamendi kwatine masimba kwatinotaurawo kumatare ezimhosva dzemagweta kudai tinoramba tichinoshandisawo maplatforms iwo kana kuti nzvimbo idzodzo nezvinhano izvozvo kuti tivandudze kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe ungava uri musungwa une kodzero
vanga vari mutungamiri webato reMDC vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo kana kuti government gazette bhiri remedia information bill rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo weaccess to information and protection of privacy act chikamu chiri kuvandudzwa ndechesection 10 subsection 27 kuitira kuti chienderane nesection 62 yebumbiro remutemo yenyika chikamu chiri kuvandudzwa ichi chakanangana nekuti vatori venhau vanga vane sei mashoko kubva kumapazi ehurumende nemakambani ayo mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana vanoti bhiri iri rinoratidza pachena kuti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yanga ichinzi nevanopikisa inodzosera kumashure utongi hwejekerere nemashandiro evatori venhau
bhiri ragazetwa nhasi riri kupa zvizvarwa zvezimbabwe kodzero dzokuti vaone zvinenge zvichiitika muhurumende vauye vabvunze kuti takawa kuti uko kuri kudai tipewo mapepa acho tinoti zvakamira sei kuti hurumende ive inoshanda zviri pajekerere nokuti hurumende yeruzhinji chimwe chinhu chatakaisa imomo ndechekuti imwe nerimwe ministry kana department kana kuti parastatal yehurumende inofanira kunge ine anonzi information officer ndiye munhu waunoenda kwaari kunobvunza kuti ndiri kuda kuona zvakati ndiri kuda kuziva zvakati ndiprindire zvakati ndizvione saka zvinounza transparency mumaoperative ehurumende
asi vamwe vatori venhau vanoti bhiri idzva iri harina kunyanyosiyana nezvimwe zvikamu zviri mumutemo weipa vamangwana vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro
isu tirikupa access to information maererano nesection 61 and 62 the constitution yedu kana vari kuti aipa yanga isina kuipa then zvakanaka kana vachida kuti bhiri rakaipa ngavatitaure kuti rakaipa papi
gweta vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo yekuburiswa kwemashoko vachris mike vanoti pachiine zvakawanda zvinoda kugadziriswa mubhiri iri
gwaro iri harisi kusvika chaipo chaipo patanga tichitarisira munoyeuka kuti mwedzi mishoma yapfuura tanga tiine misangano yakati wandei sevanhu vemapoka akazvimirira ega asine nechekuita nehurumende tichivapawo pfungwa dzedu pamusoro pezvinofanira kuti zvipinde mumutemo mutsva unoenderana nekufambiswa kwemashoko. Zvizhinji zvatakakurukura pamisangano iyoyo tinoona zvisimo mumutemo mutsva uyu. Mutemo mutsva uyu uri kuramba uchitaura kuti munhu awane magwaro nemashoko anofanira kuti aise chikumbiro chake mumagwaro anenge akanyatsonyorwa achitevedzera matano akatemwa pamusoro pemutemo. Izvi zvichaita kuti ndima yekuti munhu akwanise kuwana mashoko inge yakati omei, inge iri yevanhu vakadzidza vane ruzivo rwepamusoro. Saka izvi hazvibatsiri panhau yatinayo yekuti mashoko ange achikwanisa kufamba zvisina zvinhinga mupinyi zvakawanda wanda.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru ari mupepeti mukuru weZimfect vaChris Chinaka vanotiwo iri danho rekutanga rakanaka asi rwendo ruchiri rurefu.
Tinofara kuti first step yaitwa, second step yapo isu kuti tinge tichikorokodza vanhu kuti bhiri iroro rizondobuda wasemutemo unenge wakadzamisa nokukoshesa kusununguka kwevanoshanda mukutorwa kwenhau dzichitorerwa nhau idzi kukoshera vana veZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Patience Zirima, mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe.
Saka kunaka kwakaita mutemo uyu ndewekuti wakazvimirira wega. Risati raburitswa bill iri, nyaya dzeinformation dzanga dziri pasi peipass, saka zvinhu zvazvirimo muipass zvakawandisa.
Vatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mimwe mitemo yeZimbabwe yakaita seipa neposa haina kusiyana zvakanyanya nemitemo yaishandiswa nehurumende yeRhodesia yakaita seLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA, Official Secrets Act, Emergency Powers Act, Censorship of Publications Order of 1965 neimwe. Asi hurumende inoti iri kuedza kuvandudza zvinhu uye inofanirawo kuona kuti vatori venhau havafukuri hapwa zvinozokanganisa nyika sematauriro avamangwana.
Izvozvo izvozvo zviri kunyika dzose pasi rino. KuAmerica kwamugere ikoko kunotiwo rinomwe murume akatiza anonzi Snowden ari kugara kuRussia ukakatiza nyaya yekungofumura kwazvinangana nomusoro wese. Kwotouya nomumwe muhembo wamurume wamukadzi rinonzi Chelsea Manning nenyaya iyoyo yokufumura kwazvisingafaniri kufumugwa panguva iyoyo. Hakuna hurumende isina masekreti.
Bhiri iri richaendeswa kuvanhu rozodzoswa kudare reparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaisa ruoko rwavo kuti uve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuri yemauto iri kutonga muSudan yawirirana nechikwata chevatungamiri vevanhu vari kuratidzira munyika iyi kuti pave nekugovana kwemasimba mukufanotonga nyika iyi pasati paitwa sarudzo yekutsvaka mutungamiri wehurumende yeSudan. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yendege Ethiopian Airlines avanosanganisira mhuri 15 dzekuKenya uye mhuri 2 dzemuEthiopia dzaramba kutambira mari inoita 100 remamiriyoni emadhora yabva kukambani yeBoeing semari yekubatsira mhuri dzakarasikirwa nehama mutsaona yakaitika muna Kurume apo ndege yakagadzirwa nekambani iyi ye737 Max 8 yakadonha kunze kweguta reAddis Ababa. America yakacherechedza nezuro manheru kusvitsa kwayo makore mazana maviri nemakumi mana ane makore matatu yavana kuzvitonga. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people.
Mambo ari kure kure achaziva nhoroondo yevanhu venyika ino yakakomborerwa zvikuru. Vanhu vemuAmerica vanofarira rusununguko rwavo uye hapana anorutora kubva kwavari.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, vaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy.
Manero ano, taona simba rine mauto yedu. Anochengetedza nyika yedu zvine unyanzvi. Tinofanirwa kuendera mberi senyika, tiine kubatana kune chinangwa. Tikaramba tiri pachokwadi, tikaramba tichirangarira mhoroendo yedu, tikaramba tichirwira remangwana rakanaka, hapana chatinotadza kuita sevanhu
vemuAmerica.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening,
apo takaungana manheru ano, tiri mukati memafaro ekuti tose tine nhaka imwe chete. Tiri pamwe chete sevanhu vane nhoroondo yenyika yeAmerica. Uyu munongedzo wenyika ine vanhu vanoita zvavanoziva, uye zvavanoziva zviri
zvechokwadi. And what they know is true.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget.
Hatife takakanganwa kuti tiri vanhu veAmerica uye ramangwana nderedu.
Memberero idzi dzakaedze kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande.
Vamwe varidzi vezvivakwa muchinoyi vanonzi vari kuramba kubhadharwa nemari yemabond kana maRTGS vachiti vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakatara mutemo wekuti mari yekunze yose haichabvumidzwa kushandiswa mukutenga nekutengeserana munyika, vamwe vanoshandisa zvivakwa zvavanorenda vanoti vari kunze vabhadhare nemari yekuAmerica nevaridzi vezvivakwa izvi. Mumwe wevari kuti vari kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica amaitsitsi moyo vanotengesa hembe dzevarume pachivakwa chavaAmakani icho vanorenda mwedzi wega wega. Asa amai moyo vati havasi kuzobhadhara rendi nemari yekuAmerica sezvinodiwa nemutemo, uye vati hakuna kwavanowana mari yekunze.
Tinobhadhara isu, tinongobhadhara US dollars ivo nyonyingirikiri hurumende ichiti tiri takubhadhara chinhu zvese zvakubhadharwa nemabhondi. Muno munyika munogadzirwa US dollar here muno, asi hatisi kutaura izvi.
Amai moyo vatiwo vakani vari kuramba vakatsika madziro vachiti vasingagone kuvapa mari yekuAmerica vatsvake kumwe kwekutengesera.
Tinoita kutotsvagawo vanotibetsera kuti tibhadhare nhengerekere bhondi.
Asi vakani varamba kuti vave kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica, kunyange hazvo vose vanoshandira zvivakwa zvavo vati chokwadi kuti vakani vari kuramba kubhadharwa nemabhondi. Munyori mubazi rezvematunhu nekuwaniswa kwedzimba munyika vaGeorge Magosongwe vati varidzi vezvivakwa vanofanirwa kutevedzera mutemo, uye vanokurudzira vose vari kumanikidzwa kubhadhara rendi nemari yekuAmerica kuti vamhanhare nyaya idzi kumapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti kune vanhu vakawanda zvakadii vasungwa nepamusana pekutyora mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze mukutengeserana muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi, uye vari chipanga mazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vanoda mari yekuAmerica senzira yekuchengetedza uremu hwemari yavo, sezvo mari yemunyika iri kupedzwa simba nekukwira kwemitengo yezvinhu nguva dzose.
I think zviri kunyanya kukonzereswa nekuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe, munoziva inflation yapa 100%, kwaderedza simba yemari yemuno nokuti kana zvinhu zvichingokwira zvinoreva kuti value yemari yecurrency yedu inge ichiderera. Even though hurumende yakatsika mutemo wekuti mazimu dollar ndo ega aligal tender muZimbabwe, asi vamwe vachiri kuresista neya yekungoti value yezimu dollar iri kuderera in terms of real value nenyaya yeinflation yange yanyanya kukwira. Saka vanhu vakawanda vachiri kutora ma US dollars as a store of value, nekuti vanoine mazimu dollar haugoni kuachengeta yoita store of value nenyaya yekuti simba riri kupedzwa neinflation. Ndosaka vanhu vakawanda vachiri kuramba kugashira mazimu dollar even though zvisiri pamutemo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti kune vemabhizinesi vakawanda zvakadii munyika vari kutyora mutemo vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi sangano reVeritas rinoti kutengeserana nemari yekuAmerica zvityore mutemo yenyika sezvo zvakaitwa nehurumende zvekuunza mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 zvakaitwa nenzira inotyora mitemo. Kutaura kuno gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGodfrey Mpanga vari kupikisa mutemo uyu kumatare dzemhosva yepamusoro vachiti zvakaitwa nehurumende hazvisi pamutemo. Veritas inoti inowirirana nemaonero ava Mapanga panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzemitengo, nyanya yechikafu. Tamboona vamwe vachikanda mapicture pasocial media vachiti ivo zvimwe kana kuti hatingatai maprice ezvinhu zvimwe anenge ari kudzika. Tukutarisa zvakare kuti vasikana vanotamba ivo bhora remaoko renetball vakakwanisa kusumuka munyika nezuro veThe Gems vakanaka ivo kuLiverpool. Hatida kuona kuti pane zvichabuda here ikoko.
Mukutaura natapiwa ndiri kusouth africa nasinango kupa good life nevasikana vari kuenda kunotamba netball. Ndakavaona vachitamba magames avo kuno kupretoria 3 weeks ago. Vakatamba zvakadadisa chaizvo zvekuti ndakatoshamiswa. Ndakati tine vakadzi vanogona netball kudai. Nhasi tongoti ndongovawisha good luck kwavaenda ikoko nekuuk kwavaenda uko. Vanyatsotamba vakasununguka, vasafunga zvimwe zvese, vanyatsotamba vakasununguka.
Gaitiende kuna vakabwura badza. Halo.
Yes, ndivavhula zvakadini?
Tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndivohambe gaming. Uri nani chaizvo? Hamene kuvadi kwamuriko kuAmerica. Ya, vasikana vari kuda kubva kuvavhu vashuro rombo rakanaka kuti dai vabudirirawo vasimudzira nyika yedu mureza pamusoro. Uye ndongo ziva kuti guru sei dai vakwanisa kuti vasikana vacho pavanogara uye even maprecations avo ari vakanaka.
Ndinoshuri ndiri kuBulawayo, Zimbabwe.
Kwakadii kuBulawayo uko?
KuBulawayo zvako mazuva anoti ngati tingori paconfusion chaichai nokuti kubva zvaiswa monetary policy inowani iyoyi hatisati anyatsokuona kuti zvai zviri kuenda nekupi zviri kubva nekupi zvichiita sei.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa bhiri remutemo mutsva unobata mashandiro evatori venhau. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gakava pakati pekanzuro yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina nitungamiri Nkomo.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information ngesilungu, e-access to information.
Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo.
Amagesi siyawafuna. Okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwezwe izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili, kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili. Kanti kuzodilizwa kuphela, thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilede izithelo phakathi kwabantu.
Umeya wedolobho lakobulawayo lamakhansili baphume bethukuthele emhlanganweni obuqoqwe yizesa phezu kwemiphotshongo izesa ethi imele idilizwe. Kuwoza Fridays lomculi wesifazana osakhulayo uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe ele intombi zesibane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje uhulumende wethu le inguquko esifakwe emthethweni we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo ukuthi athole ulwazi lemibiko ephathelane lempilo yakhe ngokukhululekileyo kuloba yiluphi ugatsha lukahulumende kumbe inkampani. Kubika uGibson Bebe.
Umthetho lo ngomunye wemithetho ebilolongwa ukuze ikhulule imigoqo ekhona evimba ukuhanjiswa lokwethula kwemibiko lezindaba ngokukhululekileyo elizweni ngemva kokwesulwa kwemithetho enjenge-IPA le-POSA ebencindezela amalungelo kaZulu wokuthola umbiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni yakhe. Lokhu kutsho ukuba uZulu sengenelisa ukuthola ulwazi lemibiko ephathelene lenhlalakahle yakhe okugoqela indlela amankampani kahulumende asebenza ngayo kumbe asebenzisa imali kaZulu ngayo. Umnumzana Gudahobe wenhlanganiso elawula ukwethula kwembiko ngokukhululekileyo eMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, wamukele ngenjabulo lomthetho.
Umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information ngesilungu, e-access to information. Information ekhangelelweyo umthetho imayelana le-information abantu abayidingayo ukuthi bekholise amalungelo abo aku-Constitution.
Uhobe uphinde wathi loba lomthetho ubunjwe kuhle, uhlupho yikuthi uhulumende akenzi lutho ukujezisa abephula imithetho enje eveza imikhuba yenkohlakalo kungatsha zakhe nakumakhampani akhe. Olwela amalungelo okutholisa uZulu ulwazi unkosikazi Faith Ndlovu wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uthi laloba bemukele ngenjabulo lomthetho uhulumende kuzamele abone ukuthi ulinganiswa leminye ekusisekelo sombuso welizwe ukuze kungabi lokuxabana kwale mithetho.
Ukukhangeleleyo yikuthi i-Freedom of Information Bill lay ikhuthaze njalo iprotecte amalungelo kaZulu lawo wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi athole information aphinda kwanise futhi ukushiya information le kungela kuncindezela. Sikhangelele ukuthi iFreedom of Information Bill ibe ihambelana lesisekelo sombuso wezwe esingathi iConstitution. Sikhangele futhi ukuthi ihambelane lama regional and international instruments asayinwa nguhulumende e-Africa and lakwa international community akhangelane lezinto ze-freedom of information. Kumele ukuthi ibill le ekhitshwe i-government ihambelane lesithi i-democratic best practice.
Lomthetho uthi nxa umuntu engacela ulwazi lwembiko ayifunayo emahhofisini kahulumende ufanele ayethola phakathi kwensuku ezimbili, kodwa nxa lolu lwazi lungatholakalanga leyo ngatsha ilakho ukuphiwa insuku ezilithumi lane 14 days ukuthi yethule lolo lwazi. Kodwa abanye abafana lonkosazana Hlengiwe Moyo ongomunye wabatsha uthi abantu bayesaba ukuya emahhofisini la ukuyathola lolo lwazi.
Umthetho lo we-Freedom of Information Bill ngibone ngani awusoze usebenze kahle ngoba khona vele isibindi sokuthi umuntu ayebuzisisa lokho afuna ukukuzwisisa emahhofisini nalawo amakhulu aphezulu uyabe engelaso. Njalo akalaqiniso elokuthi khonkhona engaphiwa lokho afuna ukuba kwazi ngakho yini, njalo ukuthi uzaba protected yini nxa kuyukuthi engathola i-information leyo, kumbe nxa efuna ukubuzisisa ukuthi ezwisise ngcono ngebill yakhona.
Umthetho lo owe-Freedom of Information Act wethulwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo emizameni yokuthuthukisa indlela zokuthola kanye lokuhanjiswa kwemibiko lapho akhangelele ukuthukulula amagagasi abe sesipha imvumo yokusungulwa kwemisakazi yezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lwe-Freedom of Information Bill lolu, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoxe lomnumzana Njabulo Ncube okhuluma emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe.
I'm representing Media Alliance of Zimbabwe, koqela iZimbabwe Union of Journalists, Media Monitors, Media Institute of Southern Africa, Voluntary Media Council, Media Center, le Zimbabwe National Aid Diaspora. Le gender Media Connect. Kina si ngakuthiwa ba disappointed ngokuthi sibe lakho ukuthi sihlangane labo abantu be government ukuthi sikhulumisane ukuthi sina esikufunayo emthethweni lo omutsha obuyayo yilokhu lalokhu. Kodwa ukukhanya ukuthi khona i-IFA le ephumileyo bayibisele batshintsha nje amabala, akulalutho olutshintshileyo. Izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo, siyabhala, sikhangelana, sikhulumisana stakeholders. Okwama-stakeholders abakuthathanga bafake okokwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke behlukuluza imithathelo ezindaba. Besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government entsha le-new dispensation is open for business, it is closed for the media, ivaliwe nawukhangelaimithathelo.
Ngamafitshane ungasichasela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulo mthetho?
Akuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintathelo zindaba kungadingakali into eziningi zokuthi khona ufunde ngaphi, le degree enjani, ngoba ukubhala ukuloba ukuloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebe eqeqetshile wazi wathola i-master, wazi wathola i-degree, balakho abazala lakho izinto ezinjani. Kodwa kwakhangela umthetho okhona ukungosela into ezinjani, ngalo lokho esipha amandla kuZimbabwe Media Commission eyiyo umele irejiste itatshele izindaba.
Ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona?
Izaphumelela ngoba iqembu elibusayo leZANU-PF abalawo amandla okuthi khona ziphikise into evini imbi. They are whipped into line loba into imbi loba into iseyiludaka badla udaka lona lolu ngoba bakhona ngale bona bafuna ukudla imali ukuthi abalawo amalungelo abantu bezimbabwe yathi bezama sizama ukukhulumisana lawo amadoda lawo labakhosikazi labo abephalamente labeqembe elibusayo hhayi kangazathi bona vele lokhu befuna ukulandela lokhu abakuthi ngesikhiwa yimugabe izimo kumele singathi ife izimo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ncube okhulume emele inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Umhlangano obuphakathi kukameya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, umphathintambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chance kanye lenkampani yezesa phezu kwemiphochongo ephehla amagetsi izesa ethi ifuna ukuyidiliza uphele buthumuthumu kungela kuvumelana. Umguni waphuma kuwo ethukuthele esithi imiphochongo lenge kamasipala njalo kabafuni idilizwe ngoba iluphawu oluqakathekileyo lwedolobho lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wakuqala phakathi wenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company lomphathi ntambo wezamandla emililo etshiyeneyo izakhamizi zakobulawayo amakhansila kunye losibalukhulu wedolobho unkosikazi Judith Ncube ube lokufuthelana okubangele ukuba abanye bakhalale baphume ungakapheli. Lokhu kubanyelwe yikuba inkampani yeZPC iqhubekela phambili ekufuneni ukudiliza imiphongolo emibili edolobheni leli ingavumelananga lomansipala kanye lezakhamizi. Usibalukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubengazi ngohlelo lokudiliza imiphongolo emibili uveza imibono yakhe.
Mina ngiyakuthabela, we shall find our way to move forward. I think ngichasisile ukuthi bona ti program ihambe kuhle. Umhlangano lo injongo yakhona ngiyokuzokhulumisana. Currently akukaphumi kuhle, but kuzakhulunyishwana uminister uthe uzafike ofisini ka mayor ukuze kudingwe iway forward.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi uthi bazaqhubekela phambili bekhulumisana lezakhamizi lecouncil ngohlupho olukho.
Ekhona siyaphuma lapha siyabatshengisa ukuthi intume ibi njani ndani into isindala izadilika ingabulala abantu kodwa singalungisa la singathola ama megawatts angu 60 into le ile capacity yokusinika 90 khathesi sinika 30 so kumele sikulungise ukwenzela ukuthi ama industry bona la wasebhodele ama towers la athole ipower.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association umnumzana Winos Dube uthi uBulawayo kavumelani lokudilizwa kwemiphongolo emibili.
Abantu kobulawayo njona kuphumile kuphume egcekeni abantu kabakuvuma ukuthi imphongolo idilizwe kungenxa yokuthi abantu babe bengatshelwanga izinto ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyini okukhona abantu besebebona ngathi izinto zabo ziphunga ukudilizwa kungaphandle kwesizathu. Thina into esiyikhalelayo sifisa kubana kube le ngqubela phambili amagesi siyawafuna okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili sithi hawu kanti kuzodilizwa kuphela thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilethe izithelo phakathi kwabantu.
Unobhala jikelele weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Lokhu akusiphathi kuhle njengezakhamizi zakobulawayo ngoba indawo le abantu bafuna ukuyidiliza insika yamasiko akithi njengabantu bakobulawayo. So sicabanga ukuthi kabazange kube le nhlonipho bekumele babuye kithi ama-residents bazwe yini ukuthi siyafuna ukuthi bayenze lokhu abakufunayo.
Inkampani yeZPC ithi ikhangelele ukudiliza imiphongolo emibili njalo baphakathi kokudinga inkampani engayidiliza imiphongolo bethi sebefaka imitshina yakulezi insuku yokugaya amandla kagetsi. Uhlelo lwemitshina le lukhangelelwe ukuthatha iminyaka edlula emibili njalo ibhanga le India yilo elikhangelelwe ukuphathisa ngesikwelede samadola emelika edlula inkulungwane ezilikhulu. UChasi uxolisile kumeya umguni usibalukhulu wedolobho loZulu ngokwenza kwabe ZPC ukungaqalanga bakhulumisana loBulawayo andubana basungule uhlelo lwabo lolu. Okwamanje iBulawayo Power Station igaya amandla kagetsi angamachumi amathathu amamegawatts njalo bakhangelele ukuthuthukisa bapheke amachumi ayisificamunwemunye. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse welizwe lakhe izolo, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe abantu beMelika bathanda inkululeko uqobo ngakho akula muntu ongabathathela lelo lungelo. Wethu le amazwi akhe la ephambi kwesakhiwo seLincoln Memorial esigodlweni seMelika iWashington DC. Asizweni esinye isigaba samazwi akhe.
Today, just as it did 243 years ago,
njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani kuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi emthandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathethi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingupresident in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha ematsha nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo uthandana noPutin, uyathandana nomuntu weNorth Korea omatshisa amasotsha ngendlela amatshise ngayo. Uyathandana lopresident wePhilippines abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lamademocrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Elobe kungumongameli Donald Trump uweMelika embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse emhlaka 4 ngoNtulikazi izolo. Obehumutsha ngoGibbs Dube weStudio 7. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela umthetho ophathelane lokwethulwa kolwazi lezindaba owe Freedom of Information Bill. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele ejele leChikurubhi namuhla esiyabona abasekeli bebandla lakhe ababili uLast Mayengama loTungamira eMadzokere bona abatholakala belecala lokubulala ipolisa baphiwa isigwebo sokupika okweminyaka engamashumi amabili. UChamisa uke wamiswa esangweni okwesikhathi eside. Abasebenza kuleli jele besadinga imvumo yokuthi angene kuziphathamandla zabo. UMnumzana Chamisa utshele iStudio 7 ukuthi ugcine ebabonile ababili laba kodwa wakhala ngokuthi umumo kawumanga kuhle emajele Ngenxa yokudilika komnotho osokubangele ukusilela kokudla lezinye indingeko. Sixoxele nobhala jikelele wabasakhulayo kweMDC obelo Chamisa umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ithwana ngesilungu solidarity okuyilo ngeuthando ke lamacomrades ekusebenza ndawonye. Yikho ke umongameli umnumzana Nelson Chamisa obehambe ke esigroupi samphekezela lathi mina njengomunye wabamelela abatsha kunhlanganisa ukuyabona ke amakomrades abotshwayo ase-H-Groupi Maximum Prison. Lapho ke okulabo comrade last labanye amakomrades udubo olubakhona ukuthi ke abantu ke bamapolisa bafike bakhuluma kwi-prison services ukuthi hayi njengomuntu omkhulu kunzima ukubana thina sikuvumele ukuthi ungene, kufanele siqale siyekhuluma labakhulu. Okuyikho esikhulumelisane labo ukuthi hayi asiboni ukuthi u-advocate Nelson Chamisa engayaliswa ngenxa yokuthi ubuyile njengabanye bezizukulwane belizweni abalawo ilungelo lokubona-ke isihlobo zabo ezibotshiweyo. Njalo kwesibili yena uligqwetha uyavunyelwa ukubana engene-ke esigrubhe bona-ke laba, kodwa-ke into yakhona yibe yinkinga kibo laba bezimbabwe prison services abayenze uhlelo lokufona kubakhulu babo ukuze bebazise mhlawumbe bengagcina besele umsebenzi kubana livumele njani. Okuyikho esikubone usikhathaze kakhulu kubana-ke ilizwe angekethiwa likhululekile uma abantu belizwe bengavunyelwa ukubana bekwanise ukubona-ke abantu emajele ngesikhathi abasifunayo ezihambelana lo mthetho welizwe.
Liyaluphikisa emthethwandaba udaba lokutholakala kwabanye benu laba belecala. Lilethemba yini lokuthi lungahluzwa udaba lwenu inkantolo ilakho ukusiguqula isinqumo sayo?
Ithemba silalo kodwa siyenza khonoku sikwazi ukubana ke kuyinkinga ukubana i-justice delivery system yethu emadali ekwanise ukuthi bencedise ukubana sithole-ke ukuthi amakhomrades ethu akhululwe, ikakhulu nxa sibona indaba yabo ukubana ngabantu abaphiwa icala abangelalo ukuthi babulale umuntu umpholisa bona bengayisiwa, okuyiyo indaba esifuna ukuthi iqiniso uhanjwa sibuyele emakhothi ukuze-ke bathole-ke ukukhululwa kwabo njengoba bangahanti abavelacala.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDC sixoxela eseHarare. Kuwoza Friday lamhlanje silentokazi uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe le-intombi zesibane. Bona abahlabela bekwele South Africa. UEzra Chisa Spanda uyalandisa.
Umculo kaMasikandi udume kakhulu kweMzansi Afrika njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yashaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubusi ke lowo esilaye namhlanje.
Gama lami lokuzalwa uBusi Moyo, ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuKobhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane anda induna uMabhika, la engafunda khona iprimary yami eMashakayile, kanti isekhondari ngabe ngayifunda eVula Indlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi. Lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engimthathako laseplumtree. Igama neqembu lami Intombi Zesibane. Shoti since ngikule ndima yomculo kaMasikandi ngisene-album eyodwa engayikhupha ngonyaka ka-2017 enesihloko esithi Sanibonani.
Ukhule ecula lasesikolweni uMamoyo, kodwa umbuzo omkhulu ngothi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi.
Ngabona kungcono ukuthi ke bangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodade wethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba ke ubeyongibuyisele emasikweni akithi, ubeyongibuyisele emasikweni akithi thina maNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo maskandikazi, yazizwa ziyavuma ziyashaya kuzwakali. Kuretwani iphosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi ngalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu. Ngithi mina nje azibuye emasisweni, asingalahli amasiko ethu bafowethu. Mina ngikwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje nginenzele okuhle phela yiuMasikandikazi. Bela komthwakazi. Ngiyatholakala umculo wami kimi. Inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu, suka madoda. Kudabu ibrugwe. Hidlikizana zengoma zikabusi moyo. uMasikandikazi obenguye esikhwethisela ekuhlelo. Woza! Woza Friday kuleli viki. Impela nsonto enhle kini lonke. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Intokazi yakomoyo ubusi uMasikandikazi obekuhlelo Woza Friday singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wethu le umthetho we Freedom of Information Bill okhangelelwe upha uzulu amalungelo ukuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo. Kwanele likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.